Urumende iri kukoka vanhu vese munyika kuti vaende kugungano rekugadza mutungamiriri mutsva weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa pachigaro zvichitevera kusiya basa kwevange vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri svondo rino. Mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaMogen Tsvangirai, MDC inotungamirirwa navaWashman Ncube, People's Democratic Party neRenewal Democrats of Zimbabwe anoti haana kuwana matsamba ekuvakoka kugungano iri. Mutauriri wePD Pipa Jacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaona chiziviso chokukoka munhu wese, ivo sebato havana kuwana tsamba yekuvakoka. VaMafume vati nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuenda kugungano iri.
Isusu tinoti munhu wese ngaaite zvaanenge achinzwa mumwoyo make. Pamwe pacho kuinda kundoonawo zviri kuitika, nokuti chisionekwe munzvimbo yekuri kuti muno munyika munoita mumwe president. Kana tikakokwawo tinoinda kundoona, kana tisina kukokwawo zvakanaka.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuita zvadzinoda mangwana.
Ihurumende yeZambia ndivo vanofarira kuti vachisa mutungamiri wavo, uye hurumende iripo haina chayatinyorera somusangano uri muparamendi une vamiriri muparamendi, asi hatisi kusunga nhengo dzedu kuti dzisainda.
Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo range risina kukokwa pagungano remangwana. Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vati bato ravo pamwe nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD haana kukokwa uye havasi kuzoenda.
Transitional government haitangi nekuti panoiswa mumwe munhu anotanga kupinda apo muchida kunegosieta, kwete. Izvinotaridza kuti ivo weZANU vari kuita zvechizanu zvavo, kugadzirisa zvavo zvekuZANU. Saka kuti isusu tiende tondopembedza izvozvo tinenge takanganisa, saka tombosiya toona kuti varikuda kuenda kupi.
VaMangoma vatiwo zvainge zvakanaka chose kuti vakokwewo pamutemo semapato, asi vaMafume vati pamwe vari kuronga gungano iri vawandirwa nebasa sezvo izvi zvisati zvamboitika kuti nyika inosandura vatungamiriri.
Mazuva ekutanga vari kutanga nyika yanga isina kujairira kuchinja mapuresidendi, saka nhasi uno vanhu havangaiti pefekti nemusi mumwe. Isuwo vakokwi naivo vanofanirwa kukokwa kuda pane zvatinenge tichiri kukanganisa pakutanga kudai.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU PF vapo mangwana vanoti vaMugabe vachange vari paurongwa hwekutambidza vaMnangagwa Matomu. VaMnangagwa vanotarisirwa kudoma makurukota avo nevatevedzeri vavo vaviri sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.